Very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, November the 10th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk Women's Roundtable, we're looking at how women fared in the U.S. midterm elections held Tuesday. These elections had a record number of women on the ballot for governor and state lawmakers and other public positions that were on the ballot. History was made in some of the races where women were elected as governors for the first time. These states include New York, which elected Kathy Hochul, a Democrat, and Boston, which elected another Democrat, Moira Haley, and a Republican, Sarah Huckabee Sanders, in Arkansas, amongst others. Nasi tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo dzemamidterm elections idzo dzakaitwa nemusi wechipiri. Asi nasi muchirongwa chevanhukadzi tiri kutarisawo huwandu hwemadzimai akakwanisa kubudirira muzvigaro zvemagavhuna, masenata panguva ino, sezvo zvakabuda musarudzo zviri kuenderera mberi zvichiverengwa. Dunhu reNew York rakasarudza mudzimai wekutanga sagavhuna, amai Kathy Hochul veDemocratic Party. Boston wo kwakasarudzwa mudzimai zvakare webato remaDemocrats, Moira Haley, ukuwo kuArkansas mai Sarah Huckabee Sanders vebato remaRepublicans ndivo vachange vakamirira dunhu iri. Let's now begin our show by hearing from some of the female winners announced so far.
I know it will be the honor of a lifetime to serve as Arkansas's 47th governor and the first female governor. The state of Arkansas is a I'd also like to say we'll be the first, to my knowledge, father-daughter governor anywhere in the country.
Give you my word tonight that I will not back down from hard fights in Washington. I will carry your hopes and your wishes and your stories with me. I will stay rooted in our communities here in Vermont, and I will work for our most vulnerable neighbors every single day.
Yeah.
Woo!
I stand before you tonight proud to be the first woman and the first gay person ever elected governor of Massachusetts. To those who voted for me, and to those who didn't, I want you to know I'll be a governor for everyone.
muzvinafundo chipo dendere vanoti vari kufara nekuwanda kwakaita madzimai akakwanisa kupinda musarudzo dzemuamerica uye mudunhu ravanogara kuboston vave nagavhuna wechidzimai
kadzi kune mamixed results muzvari Stacey Abrams vatanga tichitarisira kuti vachakunda kugeorgia havana kukunda rwendo runo vatodyiwa nemore than 300,000 votes pekutanga vakadyiwa ne 50,000 votes vanhu vari kuti ivo varungu havana kuvavhotera nekuti ivo munhu mutema asiwo varume vechitema havana kubuda sekutarisira kwatanga tichifunga kuti vachaita mune mamwewo maraces vanhukadzi vahwina ini kwandinogara kumassachusetts tava nagavhena munhukadzi wekutanga kuelektwa kuita gavhena saka zvinhu zvinofadza izvozvo kumichigan kuna gavhena wechikadzi ahwina zvekare iyeye aitawo kuti state yavo yese iende kumademocrats and mustate mavo mune vanhukadzi zhinji vahwina kune vechidiki kumaward kwakafanana nekunge kumacouncil kwedu kumba taonawo zvekare kuti vana vechidiki ma22 years ma23 years vahwina kunyanya vanasikana vechitema vanasikana mamuslim vanasikana vanenge vabereki vavo vakabva kuindia ivavo vanhu vazhinji vahwina zvatanga tisingatarisire
avo vanga vari muzvinafundo chipo dendere vachitaura vari kuboston for the benefit of our ndebele speakers let's hear a report done by Gaino Gumede
ukhetho lwemelika lapha olwama-midterm elections belungachiphanga sibili ngoba kusobala ukuthi khona i-economy ye-amelika lapha kayihambi kuhle kakhulu ngoba siyabona ukuthi i-inflation iphezulu sibili njalo i-fuel layo iyadula ukudla kuyadula yabona thina siku-transportation lapha kusitshayile kakhulu ngoba i-fuel leyi esiyisebenzisayo kuma-commercial transportation ethu ikhwelile kakhulu i-diesel iyadula uyabona ama-republicans kade gijima
ibandla lama-democrats lona beligijima likhankasa lithwele uphi umbiko
sikhumbule ukuthi kule nto leyi Supreme Court okuthiwa yi-Roe versus Wade e-abortion i-Supreme Court eyayirivesayo ama-democrats hhayi abantu baphumile kakhulu bevotela ama-democrats because bebengayithandi i-judgment ye-Supreme Court leyo and labane abaningi sibila ama-republicans bagcine bevotela ama-democrats ngoba kade bengavumelanile Supreme Court judgment leyo Roe versus Wade and sibone nje kakhulu lapha u-governor we-Florida uDeSantis nguye sibilongani hayi badlulile kakhulu bonke nje ama-republicans watshengisa ukuthi even ku-next election le-presidential election in 2 years hayi ngumuntu sibili okhanya ngani bayamthanda kakhulu and uyabona ukuthi yikho umongameli lo u-Trump engamfuni uDeSantis eqalisa ukuthi amhleke nje abe emkhathuna into njalo
abaningi akade bekhankaselwa ngowayengumongameli umnumzana Donald Trump banqotshiwe ekhethweni bemele ibandla lama-republicans kungabe umnumzana Trump nguye yini obadlisileyo
abaningi hayi uTrump yena kabasamfuni sibili ngamangakhe lawa njalo ngento yakhe ejanuary 6 insurrection leya uTrump khanya ama-republicans lawa sebebonile kakhulu ukuthi hayi ngumuntu nje othanda izinto zokuthi abantu bengahlalisani kuhle lokho abantu abakufuni
That day was a report done by Gaino Gumede talking to Muzi Ncube in Virginia. Now, please don't go away. Let's take a short break and we'll be right back. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And now for perspective, we have our guest via Skype, Chiwoniso Mpofu, a registered nurse who is based here in the United States, and Martha Mafurutu, a Zimbabwean in Wisconsin. Welcome to the program, ladies.
Thank you.
Yes, I'm so excited to see both of you. Tell us, which state are you in, Ms. Chiwoniso Mpofu?
Thank you, Marvelous, for having me. Good morning. No, good afternoon, Zimbabwean. I'm in Akanta.
Yes.
I think you say Akanta.
Yes, welcome to the program. Tell us, how are the elections going on there in Arkansas, looking at how women were performing? We just heard that there have been governors that have actually been elected for the first time, like in New York, and I think in Arkansas, I'm not sure, but
in Arkansas, yes.
Tell us a little bit about what's going on over there.
Yes, you're right, and Shupo said it too, that we had the first female governor in Arkansas, Ms. Sarah, and it is very exciting when you look back in the history where women were not allowed to vote, just not to vote, but now women are getting involved and they're getting elected into high offices. It gives me that perspective that when we take that back home, because for me, it's not always about here. It's what we see here, what we learn here, and how we can translate it back to our motherland, to Zimbabwe. So, yes, we have got a record. History has been broken. Like, I want to repeat what Chipo said.
Uh-huh.
There are a lot of women who have been, who won the election. Like, she said, Sarah, and I think it was Katie, that's the other one. So, yes, we are happy about that. We're excited. The one here is a Republican, the one who was voted in. Uh-huh. Ms. Sarah, I think she's Republican. Yes,
uh-huh.
Ma'am.
Please stay on the line as we also want to welcome our other guest via Skype as well. Mujare Mata Mafurutu Muripoere. Aiwa tinokuchinga midzai muri ku Wisconsin estate yanga iri kunetsa chaizvo tichinzwa ichitaurwa kunzi inogona kuenda uku kana kuti uku kwakamira sei pari zvino
Wisconsin chakaita chishamiso chikuru nokuti mudunhu rino re Wisconsin vazhinji ma Republican asi zvakavhoterwa na baba vava va Tony Evans vanga vachingoita zvavafanika munhu asina nebasa rose pasi rese saka vanhu vakangoti hapana zvinobudamo asi baba vava vakashanda chaizvo namadzimai madzimai omunharaunda inoi vanoratidzikawo kuti vanhu vanodzvanyirirwa havana kusununguka vanhu vanongoti nemhaka yekuti vanhu havadi kuti vanhu vabvise nhumbu hachisiri icho chichomo choga china madzimai vanongogona kushandisa kuti kubviswa kwenhumbu zvinhu zvakaipa zvinhu zvakaipa pane zvinhu zvakawanda zvinoita kuti vana mai vadzvanyirirwe asi munomu muWisconsin vana mai vakaratidzira zvakaoma hapana munhu aimbofunga kuti gavhena angahwina rwechipiri home democrats munomu saka vana mai vakarwa hondo handidi kunyepa chero pana senate zvanga zvatonetsa zvokutiwo Mandela aikwanisa kuti ahwine ende yakanetsa nyaya iyoyo zvichiratidza kuti mana mai vakabatana vana mai vanorwa munomu kana vachida kuita zvinhu zvavo saka ndinoona sokuti chidzidzo chakanaka chandakaona kuti vana mai havarwi nokungotaura vanorwa nezviito zvavo namabasa avo nokusanganirana vachidetserana vari munhu mumwe chete saka ndinoona sokuti ndakadzidza chimwe chinhu kuti kana vana mai vachida kuita mabasa avo vanovaita vakasununguka vasingatyi uyezve havana basa kuti tatorerwa marights edu asi vanongoenderera mberi zvanga zvakaoma muWisconsin hatiri kutamba mamakaoma kana nesu taitotya kuti zvinhu zvinogona kutiomera nokuti vanhu vatema munomu vashoma unogona kugara kupedza 2 weeks kana 1 week usina kana mbotiona munhu mutema dzimwe nzvimbo ende dzimwe nzvimbo havatombotozivi kuti munhu mutema akaita sei vana mai vakaoma muno
Sister Mafurutu, mungati zvii zvingadzidzwa neZimbabwe panyaya yekufambiswa kwenyaya idzodzi dzesarudzo takanyanyotarisa nemabasa anga ari kubatwa nemadzimai
chendinoona chakanaka ndechokuti deno vana mai kana kunyange kuri kuZimbabwe tikagara tiri tese takaungana tichibatsirana let's say kana kuri kuti tikapiwa kana kuti maprojekti edu otingakwanisa kuita munharaunda yedu tikaita tese takaungana tichibatsirana zvinogona kuti tienderere mberi uyezve zvinopawo humbowo kune vamwe vasingakwanisi kuzviriritirawo kubatana chinhu chakanaka uyezve chawawanawo idyawo nehama dzako zvichireva kuti munharaunda yako kitira kuti ramangwana rive rakajeka kitira kuti kana namoyo uya unowana vanhu vanokubatsira. Saka ndinoona sokuti vana mai vakanyanya kubatana vachita panika zvimisangano, panika vana mai venzanga, vana mai vamaklabho, vana mai vei, zvinhu izvozvo zvinobatsira, zvinoumbawo nevana vasikana vanokura, vanokurawo vano hunhu hwavo. Ndozvandakanyanya kuona hangu muno munharaunda inoiyi yeWisconsin.
Please stay on the line. I'll go back to Ms. Chioniso Mpofu. You're hearing there Sister Martha Mafurutu, you know, just explaining what she says she learned from how the process of election engineering was going here in the United States. What's your view as a Zimbabwean woman? I know you touched on it a little bit before you, I switched over to Sister Martha Mafurutu.
I'm going to switch over to Shona. Since I'm now referring to Zimbabwe. Temunwe mudzimai wo Zimbabwe, ndiri vice president we Patriotic Zimbabweans. Ndakaona ndakadzidza chinhu chikuru kana pana Stacey Abrams weku Georgia. Aruza zvake pama elections, but mai ivava vakashanda. Especially pakukwanisa kumobilize vanhu kuti vabude kuno register. Kumobilize vanhu kuti vaende kunovota. So you might not win an election, but a winner pakukwanisa mukatarisa ma figures eku Georgia. I was talking to somebody, I thought this is record. Pama midterm elections vanhu avasati vambobuda semabudiro avaita kudai. Sei vanhu vabuda kudaro because vanga vane chikonzero chekuti tikasaita izvozvo. If you look at the history, yekuti Trump ndiye akanga ari munhu waWalker. So vanhu vakatoona kuti tikasatobuda anotowina Walker, although sachaziva kuti chazofamba sei. Saka vanhu vakabuda. So madzimai ekuZimbabwe, usati nekuti inini handina kuenda kuchikoro, inini handina degree relaw, inini handizive politics, inini I'm not a politician. Everyone is a politician, kanyasho panguva yepanyaya dzekuvhota. Ukasanovhota zvakambotaurwa namai Obama, kuti ukasatonovhota ukuregera umwe munhu achidecide future yako. Vanamai tisu backbone yemusha. Kunyange baba vari ivo musoro wemba, but mai ndimi backbone yemusha. Saka mukasaenda kumberi nekuti toda kuti vanhu vaite zvakatika zvodzokera kumashure. Mumba mukaita nzara, baba vanotarisa kuna mai. Mwana baba vakarwara vanotarisa kuna mai. Mai mukarwara munozvitarisa moga. Saka mbana mai tisu tenge tiri mongo wezvinhu zvese. Saka ngati tisana Stacey Abrams kuti munomobilize vanhu. Handina basa kuti uri wekuzano, uri wekuCCC, uri wekuMDC, uri wekuPZ. Iti hende yechinoregista kuvhota. Hende yechinovhota because there's a lot at stake pavhoti ya 2023. Pane zvinhu zvakawanda zvatofanira kutarisa ipapo and then modisaida kunovhota. Thanks a lot.
Tiri papo, maybe before I let you go, you know, you talk about, you know, the Georgia race and, you know, we saw Ms. Adams not really performing well, but like you're saying, she energized the voters. What can people in Zimbabwe do? Because I see that women, you know, Zek has reported that the number of women that are actually registering is very low, including the youth in the country, yet they make up the bigger margin of people that are in Zimbabwe. How can women be energized to go and register to vote and then vote, like what we see saw happening here?
Zvoshaura kuti paground kutora vachiti the few variko vari paground votopinda muvanhu vachinoregister vachinotaura nevanhu. Voter education, awareness. Kuti chinombonzi kuvhota chii, zvinorevei, what are the implications? Umwe munhu anenge achiti hapana zvazvinondibatsira, hapana chichachinja. But you never know, just like Chipo said, kuti what's her name? Stacey Evans. This time I winner ne number shoma pane last time. Means pane mwa munaka give up. Akati nganyika nazvo handichadi. Vadzimai ati give up. Ikukurira nyika yedu kufaitira nyika yedu kuchibva party you are. Zvakafanira kufaitira imba yako. Unoshingira urumba mako zvigooma zvigorwadza. Unoshingirira. Saka ngatishingirei, don't give up. Ukaona umwe akudzokera kumasure, ngatimusimudzei, ngatigomerei chiripo. Dhonzanai munde munoregista kuvhota. Mba mune nzara, whether wanovhotera pati ipi yaunenge wanovhotera iyoyo, it doesn't matter. Your voice has to be counted. Your voice has to be heard.
ita zvozvo tiwe ngochitiwo ndakaedza zvakaramba as I did my part.
Mm-hmm. Thank you so much there, Ms. Chiwoniso. Let me go now back to Sister Martha Mafurutu to just hear from you. You heard what Ms. Chiwoniso is talking about, you know, trying to energize women to go out there and register to vote, like what we saw happening here. And you were speaking about the same in your constituency where you are. What do you think can happen in Zimbabwe?
Chinhu chikuru, of course, so mupikiri ndinowanza kuti kana tikangounganawo tichitangawo muzita raJesu kunyange tiri vana mai, kunyange tiri vai, zvese zvinongotibatsirawo. Asi nyaya iripo ndiyo kuti beno kwakuri kuti ivava vanokwikwidza mapato kana kuti vanoda kuti vavhoterwe ngavasangane nevanhu. Ngavasangane nevanhu vavo. Ngatisangovada panguva yeye 1 minute yekuti ndivhoterwe. Ngandiratidzirewo kuti ndinovabatsira nei, ndinovadhonza sei. Nokuti munomu zvandakaona ndezvekuti of course vane marawo vanoita kuti vanhu vahwine, uyezve vachina chisimba munomu chakanyanya imari, vanotenga vanhu vavo nazvo. Asi isisu sezvataurwa namama baba vachangobva mukutaurawo, kana une shungu dzokuti ndiri kuda kuti nyika yangu isununguke, usingasumuki kundovhota, saka unoda kuti zvidini? Kana ukasumuka uri munhu mukuru, uri above age yekuti unondovhota, unozokwanisa kutaura. Hazvibetseri kuti titikona titi isusu tiri kudzvanyirirwa. Ko iwewe chounoita kuti usununguke chii? Iwewe usiri iwe unotodzvanyirira here nezvaunoita izvozvo? Kana tiri kuti mudunhu redu, kana kuti remasvingo, kana Bikita, kana Bulawayo kuchipinge, ngatisumuke isusu tobvawa namai. Ngatikurudzirane nevana vedu, ngatikurudzirane kuti handei tindoitawo sarudzo idzodzi, tionowo chinobuda. Zvinokunakidza sei kuti wanzwa kuti mavhoti aya abuda, kana kuti munhu waunga wavhotera abudawo. Zvinokurwadza sei kuti iwe wakangogara wanzwa kuti ndingahwina? Saka chouchataura chii? Ngatibude vana mai, ngatiende. Ende kana kuri kuti ukaita chinhu chakanaka, Mwari vanongochikomborera. Asi ukaita chinhu chakaipa chokusaindovhota, hapana gomboro rotinowana. Saka ngatibudei, ngatibudei tindosarudza ivava vanhu vetinoda.
Thank you so much there, Sister Martha Mafurutu. We have a live caller on the line. Hello, Mr. Moyo Makadi.
Inosino Makadi kotete.
Aiwa, tinofara zvedu tiri kuona ndimi muri kuteera zviri kuitika iko kuno kuAmerica. Zvesarudzo mungatiwo chii, tichinyanyotarisa zvatiri kuona zviri kuitika panyaya yekuti madzimai akawanda vakawanikwa ivo vachiwana mabasa ekuva magavhuna, vamwe havasati vawanikwa vachipedza zvavo kuverenga, asi tinonzwa kuti vakati wandei rwendo runo.
Ndiri kudzitevera nguva dzose. Isarudzo dzakandifadza zvikuru, kunyanyanya kuona madzimai vakafana muzvari Sara, vanga vari kwava Donald Trump, vachihwina nevamwewo vandisagonodiwa nemazita. Aiwa, zvinhu zvinofadza zvikuru zvatiri kuona zviri kuitika kuAmerica. Chandakafarira kuitawo zviitawo America, ndinofarira kuti vanenge vahwina vaya vanouya nevana vavo nemadzimai avo, uye futi netuvana tidikidiki kana chinemakore 2-1 years pachaunga chevanhu. Zvinhu zvandakafara nazvo zviriko kuAmerica zvinoratidza kuti zvishuwa inyika inoziva kubatana. Havana mhirizhonga, vanovhota nenzira dzakanaka. Chiri vanovhota vacho mwana mwane ngati foni yake ari palaini, hapana kana kurwa kana kupopotedzana. Zvinhu zvakafana nezvitiyo zvikurudziro dai zvaiitiko kunyika kwedu, zvinoitwa nenzira dzakanaka. Tichiona futiwo nebato remarepublicans kuhouse of representative vachiva riri kufamba mberi chaizvo. Zvinhu zvakafana nezvinhu zvakandifadza zvikuru, zvinoratidza kuti kuAmerica zvinhu zvakarongeka, vanoita nenzira dzakanaka. Taingozvikuru kuti nyika yeZimbabwe tinokonga madzimai petsauka achitsvaga rutsigiro. Zvinhu zvinofadza izvozvo zvatiri kuona kuAmerica ukoko.
murikumbowanikwa muchigara pasi here muchizeya nevamwe wezvizvarwa zveZimbabwe nepamusoro pesarudzo idzodzi nezviri kubuda kubva musarudzo nokuti zvechokwadi ndandiri kukuonai paFacebook page yedioshona maamuri kunyora uyezve mune bato renyu ramuri kutsigira ramuri kuda kuti rihwine handichataura zvangu asi muri kumbogara muchitaura here pakati penyu
aiwa tinotaura tagara tinotaura togara tichikurukura taikurukura nenhau imwe nhau inesa nhai inhau yekumadhemokirasi yataitaura nezvayo yataikurukura nezvayo yokuti vari kutsigira kuti madzimai akawanda vabvise pamuviri tichiona futi marepublicans achishora uye futi marepublicans aasikida saka imwe imwe uya ndakanyanya kuyatakurukura taikurukura kubva zuro nokusara nezuro chita ipapo panenge pasina kumira zvakanaka pakutsigira vanhu kuti vabvise nhombo takaona futi kuti kumademokrats vakakohwa nazvo zvakanyanya kunana kukwarana kuna Pennsylvania uko kwaivakana naTrump uko takaona vachiwina zvakanyanya iri nhaye kuti madzimai echidiki navo madzimai makuru vadzimai vakanyanya kuvhotera bato remadhemokrati kuti vakanga vachida nhau dzokunzi vabvise pamuviri chiri chinhu chisinawo kunaka chakafanana ichochi zvekuti kune nzira dzakawanda dzokuti madzimai anogona kuzvidzira nazvo kuti asagona kubata pamuviri saka zvimwe zvipo zvataikunukurawo nazvo izvozvo tichionesa nawo tichionesa panhu yekuti kana tichiona kunyika dzakafanana neamerica vachiva nemutemo wekuti vachikambira kuti kana tikahwina tichatsigira kuti mutemo wekuti nhombo dzibviswe kuwhat about kunyika dzakafanana dzedu dzezimbabwe katinge takuzoona rimwe rezuva vamwe vaakuti aiwa tivhoterei tikupei mbeu tichiona futi vamwe vachiti tivhoterei ahwina mutemo wekubvisa nhombo uchava pachena.
Thank you so much there, Mr. Moyo. Thank you to our caller, Mr. Moyo. He's literally been going down, you know, what some of the issues that, you know, he was looking at and also analyzing about what's going on here in America. Regaiti dzokere kuvanyarikani vedu tisatapeta chirongwa. Todzokera kwamuri sisi chioniso mupofu. Manzwa zvanga zviri kutaura caller. Ari kuti iye zvimwe zvavanga vari kunyanyotarisa inyaya iyi iri kutaurwa yekubviswa kwepamuviri kana munhu iri kutaurwa isingafarirwe nemarepublican asi madhemokrats achiitsigira taurai tinzwi
pari very tricky sei ndichidaro ndezvekuti vanhu vanotaura ndizvo zvavanenge vachiita ngatitorei kugeorgia kana walker ane macases akawanda enhumbu dzaakabvisisa vanhu vaidanana navo but still marepublicans they are going vachingomuvhotera chete. So if they really did not agree or did not support or they don't support that, why are they voting for him? So it's not a matter yekuti zvatinotaura ndo zvatinoita politics. So ndokutaura chokwadi ikoko. You find kuti kune mamadhemokrats anenge achiti zvokubvisa nhumba handizvivi. But what they are saying is kuti mudzimai ngaarege kutorerwa kodzero dzake decision making yake ngaange achiziva zvada kuti aite iye neupenyu hwake.
Thank you so much. Regaitende kuna Sister Martha Mafuru kuti vachitipa mazwi avo ekupedzisira kuti tipete hedu chirongwa chedu. Taurai tinzwi.
Ndichitaura na mukoma vapedza mukutaura. Nyaya yenhumbu iyi hapana chinhu chakaipa sokuti unouraya mwana. Muno muAmerica makanakira chinhu chimwe chete. Chokuti kana ukaita hako nhumbu ukava nomwana wako ukamuzvara unomusiya pastreet vanhu vomunhonga hatikomborevi zvinhu zvakadaro hatizviropafadzi asi ndamuchikumbirawo kubvunza kuti nhai mukoma vanhu vese vairatidzira muno muAmerica nenyaya dzaRosie Way munofunga muchiti ndedzokubvisa manhumbu here
Thank you so much, sister. I know this one is a passionate issue for you, being part of the Roman Catholic Church, but I would like to thank our guests who were with us this evening, Sister Martha Mafurutu, and also Chiwoniso Mpofu, who joined us on this program. I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying, please join us again tomorrow here on Live Talk, where we'll continue to look at the results of the U.S. midterm election.